munyori mukuru wepachikoro ichi amai sinikiwe gwatidzo vabudisa chiziviso nhasi masikati mushure mekubvunzwa nestudio 7 kuti mazamanishoni achaenderera mberi here nekuchema-chema kwanga kuchiita vadzidzi amai gwatidzo vaudza vadzidzi kuti chikoro chichavazivisa kuti vachanyora rini bvunzo munguva inotevera mumwe mudzidzi ada kuzikamwa nekuti mukoma shokos ati iye kwaanogara kuchipangai kumwenezi hakubatiki masaisa eindaneti
nyaya yegoogle class online examinations nekwatinogara ndiri kuno kumwenezi kuchipangai handikwanisi kunge ndichinyora bvunzo idzi nokuda kwekuti 1 netiweki yacho inonetsa masaisa ekuno anonetsa kutotaura kwandiri kuita uku nditori pamusoro pegomo ndichitotaura zvandinotaura ipapa zvino handizivi kuti chikoro chikuru ichi chatifungirei kana kuri kuti bvunzo idzi dzichaenderera mberi nokutarwa kwazvakaitwa nevakuru vechikoro isu hedu tichambomira nokuti hatikwanisi kunge tichinyora nokuda kwezvikonzero zvandapa
bvunzo dzaifanira kutanga kunyorwa musi wemuvhuro 23 kukadzi zvichipera musi wa12 kurume vadzidzi vanoti kutenga dhata panhare dzavo kunodhura sezvo vasina mawifi mudzimba uye vanogara kumaruwa vanoti hakubatiki masaisai mumwe mudzidzi ada kungodaidzwa nekuti muzvare Janet Nyoka ati kutenga dhata reEconet Telecel neNet1 zvinodhura zvikuru zvokuti vabereki vavo havakwanisi kuwana mari inodiwa
ini semudzidzi sestudent zvaitoza zvichondishungurudza kuti ndeiwanepiwo mari yedhata saka zvandatofara zvikuru ndanza kuti hatichanyori online because Econet iri kudhura chero Net1 yacho chero badhi yacho chero Telecel yacho iri kutidhurira because vabereki vangu masivu servants chero wifi hatina kumba saka hatina kukuwana dhata racho saka ndatosunungukawo chaizvo tanza kuti zvaprosponwa
mutauriri wegirls zimbabwe university vaanderson chipatiso vatenda kuti bvunzo dzambomiswa
vadzidzi vepagirls zimbabwe university vangaifanira kunyora bvunzo dzavo dzekupedza semesa kubva musi wa23 february kusvika musi wa12 march 2021 vanoziviswa kuti bvunzo idzi dzambomiswa vachaziviswa muchinguva chinotevera kuti bvunzo idzi chavako rini zvakare
chikoro ichi changa chichida kunyoresa bvunzo pamasaisai sezvo zvikoro zvakavharwa nenyaya yenational lockdown yakawedzerwa munyika mune imwewo nyaya sangano rezimbabwe layers for human rights raendesa bazi rezveutano munyika kambani yemvura yezinwa pamwe nekambani yemagetsi yezesa kumatare ezimosa richida kuti chipatara chevanorwara nepfungwa chengoma huru chiwane mvura sezvo chava nemwedzi miviri chisina mvura kushayikwa kwemvura uku kuri kuita kuti vepachipatara apa vandogezesa varwere kurwizi remagwangwadza urwo rune makarwe anorura uye vachivaisa panjodzi yekuyeredzwa nemvura munguva yemafashamu gweta rezimbabwe layers for human rights vamateni mureri vati vakaisa chikumbiro chechimbi-chimbi mudare nezuro manheru
takaendesa suminista wehealth zesa nezinwa kumatare edzimhosva tichiita chikumbiro chechimbi-chimbi yatingati agent chamber application iyo yatakumbira matare kuti amanikidze minista wehealth zesa nezinwa kuti varestowe mvura pangoma huru mental hospital izvi takazviita pashure pekunge tavapa 24 hours dzatakavanyorera dzakapera musi wa16
studio 7 hainakwanisa kunzwa divi remapazi aendeswa kumatare aya kuti anoti kudini danho ratorwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu asi mutauriri wezino amai majeri munyonga vakaudza studio 7 kudambudziko rakagadziriswa raiva rekushayikwa kwemagetsi kuti vapombe mvura asi veipachipatara apo vanoti mvura yaisati yava kuwanikwa ndakamirira studio 7 mumasvingo ndiri godfrey mutimba